Hello.
Mati.
Hello.
Hello. Pamri Papa, right?
Okay.
All right. Chatanga, you just hold on. Yeah, okay. Saka mungati sananguro stare nyu here ne stare organization yenyu kana kuti company yenyu.
Okay, my call Gloria Zawe BC. And our organization inonzi Glow Investment Private Limited. And our trading name is GI Glow. GI Glow Solar Involved.
Alright, saka munonzi muzvare here kana kuti amai?
Amai musu kana kuti muzvare gawe.
Imi moda kuti chanze ripi?
Busu.
Yeah, saka toti amai bususu mukatitsana nguro kuti makafunga sei kutanga kambani yenyu iyi semunhu wechidzimai.
Chakanyanya ndimubva kutanga this business tanga inyaya yekunesa kwemagesi nemvura muZimbabwe. So ndozvakatanga kuti mubva kuti titange business because in funny time I think it was in 2018-2019 magesi akanga achinesa zvisingaiti even nemvura yainesa. So ndozvakandimubva kuti nditange business so that I could provide access to water and electricity.
Imi semudzimai munoona zviri nyore here kuti vanhu vakuremekedzei pamabasa amunenge muri kuita?
Zvinotinesei the environment yatiri nesociety yatiri navasati vazvinzwisisa kuti especially when you look at the business ratiri rewater neeven neenergy ibusiness rakanyanyirwa nevanhu vechirume ifield yechirume. Saka zvinhu zvichiri kunetsa musociety kuti vanzwisise kuti izvinhu vakadzi ibasa ravanokwanisawo kuzoita.
Saka imi munozvigona sei kuti mukwanise kubhalansa kuita mudzimai, kuchengeta mhuri nekuita zvakare mabhizimisi kune vamwewo madzimai vakateerera kunzoko? Zvinogoneka sei?
Chino chaunongoda ndeche you have to be able to manage your time. Takafanana neni, I'm a business person, I'm a mother, and also I'm a mother to four children.
Ya, taurai neshona, taurai neshona, tangaizini. Kuti munozvigona sei?
Alright, yeah, Shona inonisa kunatoita ora
yeso. Aiwa, munoita muchipinza zvenchirungu but mostly Shona. Thank you.
Okay. Saka ini ndiri mudzimai, ane ndiri mudzimai akaroorwa and ndine vana vangu 4. Saka semudzimai unofanha kungogona kuya kumaneja zvinhu zvako. And chimwe chinhu chinonyanyobatsira ndechekuti you should kudzidza kudheregeta kuti kumba unenge uine mubatsiri zvinhu kubasa haufanirwi kuti uda kuita zvinhu zvese wega. Unofanira kunge uchiisa vanhu on position like kuitira kuti usaite kunge unoita zvinhu zvese. I think chinonyanyondibatsira is to be able to delegate.
Tiri panyaya iyoyi yekuti munoita mabasa ekuwanikwa muchichera mabhoho nenyaya yesola iyoyi mukanyatsotitsananguriro kuti vane munopa maservices api kana kuti mune muchiita sei?
Okay, tinoita maservices emasolar systems. Tinoprovida masolar systems madomestic and both domestic and commercial solar systems. Tine avo vari kugara nzvimbo dzisina magesi zvachose kana kuti tine avo vari kunetsekana neload shedding yekuti magesi anongouya nguva pfupi obva aenda. Saka tinoofa masolar system anoshanda kunzvimbo dzisina magesi zvachose nekunzvimbo dzevanhu vanenge vachida kuita backup. Ende masolar systems edu ane matayizi zaka siyana siyana and they are affordable. Ano cater for all my customers. Anenga achungo da kungo shandisa kana kungoona ma TV ine ma light. Ano guna ungo toro the smallest purchase in nature 600. Kana kuti mungo wada kusumu jashumu jaka wanda. Like my fridges, my TV, my washing machine, my shoes, my daro, my pumps, and in the store package, you know, and so that no one is not provided. My solar system, I'm not cater for domestic use, whatever, so I'm not going to do that. And also, my commercial system, my coral, my farms for irrigation, we have all my solar systems. Then on the board, inside, my we've got my bore drilling machine and my water sighting machine. But my water sighting machine is one machine we are not charging to the member. Taka, it's a company, Taka, interest in my genuine machine. A good analytic, but still have to charge in Jimbo Chayo in Embur before Tatanga Vichir and the teaching is not water. When I had the bore drilling to my customer, Vichir and Bura, Vichir a bore, Shayambura. Takati nima mechina, anunga seba atira kutoka panimbura, tateza. Lupa, tachera, takeja kuchira, seba, tatoisa, mapamps, acho, anudunga mbura, jese nima change in full service. Shaguti kinilaye wanengu wachenda mzimbo zisina magesi, kama watibisina water reticulation. Sini shopu wani, yekuti unotenga zimisha kupa mzimbo wani, ili zimisha kwa zimbo zimbo waranta.
Vanenge vachida kushanda nemi, kana kunzwa zvamunoita munoshanda muri kunzvimbo dzipi ndedzipi uye zvemunobatika papi?
Tinoshanda tine mabranchi muHarare, Gweru nemutare. Ende nhamba dzedu dzatinobata tinokwanisa kubata panhamba dzinoti 0772-652-109. 0772-652-109.
Ya, pama namba manji itai kuti +263 in case wangu wariku diaspora vano nzwanya yenyu vano guna kukufoni rai. Saka itai shakare namba zenyu mchiti +263-77 chichi motao.
Ok, +263-772-652-109. Kana kuti +263-715-244-713 Tazokoro Rashakat +263-715-243-774
I what? Not saying that I so thank you so much. Saka ndikanandai gadzira ndinozokutumira link.
All right, zvimwe zvandakaya tichida kuti tiudze vatere ndezvekuti tino ita futi ma payment terms kune avo vanenge vachida kutera vanenge vachida kuisirwa ma solar system asi mari yavo isina kukwana unogona kubhadhara ozipise kuisira ozopedzisa hako kubhadhara asi uchitoshandisa solar system yako mabhoho unogona futi kuita labor uchibhadhara mbijana mbijana kana mari yako yakwana souya tochera uyezve kana uri mucivil servant uri muno muzimbabwe uri mucivil servant noita 0% deposit. Unongofila mafomu. Toto ya toto dina boho. 0% deposit. Chosine kumasola. Toto tanga kubata mari. Kamwezi.
Aiwa, that's a good one. Aiwa, nchai isa usamwe pakati papa. Thank you so much.
All right.
Bye-bye.
All right. Thank you.
Kana muna achida kuti aitirwe basa pachikwereti munoita irizvi. Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gloria Bususu vekambani yeG Solar and Boreholes. inozikanwa nekuti jigo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kutanga kambani iyi. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.